Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 24 kubvumbi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Inini semaone rangu tinofunga kuti vachamisa ivo mbune, vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregister kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa.
Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi ari kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderevanhu vose.
Asi nyaya yematatu ridzi haisi nyaya yematongerwo enyika, inyaya yekodzero dzevanhu vari low income groups.
Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti haaoni chakaipa mukupawo kurudziro nemazano kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, achiti ndizvo zvinoitika kana zvinhu zvichiitwa pajekerere. Chingono audza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevanhu paTwitter nemune dzimwe nzvimbo zvekuti vanoshora mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa zvine chokwadi chete mukuti vari kukurudzira vaChamisa kuti vaedze kubuda vachitaura nevechidiki vanovatsigira uye kuti vagadzire zvimwe zvinhu zvakaita sekutsvaga mari yokubhadhara vanhu vebato iri vachange vari panzvimbo dzokuvhotera mumazuva esarudzo kana kuti polling agents. Chingono anoti iye sezvinodiwavo neveruzhinji anoda kuona zvinhu zvichipindudzwa munyika, achiti bato reCCC rine mukana wekukunda musarudzo asi pane zvimwe zvinofanirwa kuitwa nguva ichiripo, vachiti ndizvo zvavari kuedza kuudza bato reCCC.
Hapana chiri kunyanyonetsa, asi tiri munyika yekuti ukatsiura anasahwira vako, vamwe vanhu vanobva vaona fanika wakutorwisana nanasahwira wako. Demokrasi yatiri kurwira inoreva kuti kana sahwira wako uchiona kuti zvinhu zvaanenge achiita hazvimubatsire kuti asvike kwaaroda kuenda, unofanira kumuudza kuti apa unenge wakurasika, dai waita zvinhu nenzira yakadai kuti usvike pauri. Zvinhu zvandiri kutaura ndezvekuti inini semaonero angu ndinofunga kuti vachamisa ivo mbune, vanofanira kubuda, vaifanira kubuda vachienda kunokomekedza vechidiki kuti vaende kunoregister kunovhota. Vachamisa ndivo vari kuda kuvhoterwa kuti vaite president. Saka kuti vatumire vana vadiki vabva kuchikoro kuti vapushe vamwe vana kuti varegiste kuvhota, ndaiona fanika zvinozovanetsa pamberi apa. Sepoliticien ari popular stereki muZimbabwe, vakabuda ivo zvinogona kuvabatsira. Chechipiri ndechekuti sarudzo dzatiri kuenda kunoita 2023 dzinoda mari. Ndaifunga zvakare kuti ivo vachamisa vanofanira kulida mafundraising campaign. Ndava sepopular politician vanhu vanenge vachiita uyu ndiwo andiroda kuvhotera, saka ari kutolida campaign yekuti tireze mari yekuprotekta mavotes. Kuchadiwa mapolling agents. Zimbabwe inenge ine 12,000 polling stations. Each polling station ino need four polling agents. Zinenge zichidiwa ipapo. Saka zvazvinoreva madzi ndezvekuti pa 12,000 polling stations idzodzo tichinida four mapolling agents. I 48,000 polling agents achadiwa. Vakabhadharwa $50 $2.4 million inodiwa. Saka inini ndakandichiti vachamisa dai vaenda pamberi vachifundraiser kuti mari iwanikwe. Sarudzo yekumashure ya 2018 yakaitika vakabirirwa nekuti vanga vasina mapolling agents. Saka vakashaya mapolling agents zvakare izvinezvi vanobirirwa. Saka kutaura kwandine ndichiita zvinhu izvi vamwe vanhu vanobva vaona fanika takuita sei. Takunetsana kana kuti tiri kutukana. Aiwa, ndo zvinofanira kuitwa pamusha nemusha, ndo zvinofanira kuitwa munyika. Kana une chinhu chaunoda semadira ndinoita indini kuti pamuve nedemokrasi muZimbabwe, unofanira kutaura zvinhu zvinoita kuti chinhu ichocho chikwanise kubudirira. Saka ndo chete nyaya inenge iripo iyoyo.
Vamwe vari kuti ivo kutaurizana kwamuri kuita nevamwe vari muCCC kunotobatsira ZANU-PF. Vamwe vakatosvika pakuti muri kushandira ZANU-PF. Handisi kuziva kuti mungati chii kuna vanhu vanotaura mashoko aya.
Ndiyo tsika inoitika muZimbabwe munhu akaudzwa zvinhu zvaasiri kuda kunzwa kana kuti akaudzwa zvinhu zvaanoona kuti zvinhu zvandaudzwa izvi ndakandichikanganisa. ZANU-PF inoti isusu nekuti tiri kuda dhemokrasi inoti tiri kushandiswa nevarungu. ZANU-PF inoti nekuti isusu tiri kuti bvumidzai vanhu kuvhota vakasungunuka, bvumidzai vanhu kuti vakambene vakasungunuka, inoti tiri kutumwa nevarungu. Saka zvinhu zvinotondishamisa, zvinhu zvinogumbura kuti umwe munhu anoti ndava uri kuti vachamisa dai varegista vanhu vakawanda zvonzi kutumwa neZANU-PF. ZANU-PF inganditume kuti ndidzachamisa kuti vaite zvinhu zvinoita kuti vabudirire. Kushaika kwepfungwa dzakadzama nevanhu vanenge vachitaura izvozvo. Hatifaniri kusapota mapato ematongerwo enyika kusvika papoindi yekuti hatichakwanisa kuvaudza pavanenge vachikanganisa. Demokrasi inoreva kuti tinofanira kuudzana patinenge tikanganisa, tichisimbisana sevanhu vari kutarisira chinhu chimwe. Saka kana vanhu vakutaura kuti ndatumwa neZANU-PF nekuti ndiri kutaura kuti vachamisa dai vaita zvakati zvinoita kuti vabudirire, vanhu ivava havana pfungwa.
Mungati chinyi kuna vachamisa?
Kuna vachamisa ndinoti Zimbabwe kuti ibudirire ichinje zvairi yezvinezvi, panonidwa kuti paitike change. Kuti change iitike panonidwa kuti vanhu vakwanise kuvhota vakasungunuka. Panonidwa mari yekuchengetedza vhoti yevanhu. Ngatishande pamwe chete tisaonane sevanhu vakavengana kana tichiudzana chokwadi. Chokwadi chinoita kuti tikwanise kusvika kwatiri kuita se kwatiri kuenda.
Mutori wenhau Hopewell Chingono ari parunhare kuHarare nestudio 7. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato reCCC nderevanhu vose uye rinotambira pfungwa dzinobva kuvanhu vose.
CCC ibato remunhu wese. President Nelson Chamisa vakataura kubva pakutanga kuti tiri bato kana kuti movement inobatanidza macitizens ose. Saka naizvozvo tinogashira mashoko kana kuti maonero anobva kune mapoka api neapi. Sebato hatina munhu watinopokana naye, zvose zvinopirwa kana kuti masuggestions anouya tinoterera. Zvatinokwanisa kuimplementa tinoita. Zvatinenge tichiona kuti izvi ngatimbomire nemamiriro akaita zvinhu tinomira saizvozvo. Asi kwatiri hatina dambudziko nemunhu. Chatiri kungoda kuunza rusununguko kunyika yeZimbabwe. Tinoda kuti pamaelections ari kuuya tikunde ZANU-PF kuitira kuti vagari kana kuti macitizens vaitewo upenyu hwakanaka, vadyowo vachiguta, vaendewo kuzvipatara vachirapwa, vachiwana mishonga, vakwanisewo kuendesa vana kuzvikoro kune vadzidzisi vari kubhadharwa zvakanaka, vachairo mota dzavo pamaroads akanaka, pamigwagwa yakanaka, zvakare kuti munhu wese aite upenyu hwakanaka nekudyawo upfumi hwenyika yedu, kwete kuti kudya goridhe kana kuti maresources enyika zvinongoitwa nezanu PF chete vashoma muzanu PF zvakare. Zvese izvozvo ndozvinhu ndopatakangonangana nanganidza pfungwa dzedu pari zvino. Saka isusu hatina hapana chatiri kuziya maererano nekupokana kuri kuita ani nani. Hatiwanzotarisa edu mapersonalities. Donzvo redu nderekungounza rusununguko kunyika yeZimbabwe.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pakupera kwesvondo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chirongwa chekuwanisa vamwe vagari magwaro ekuve varidzi venzvimbo dzekuvakira dzimba zviri pamutemo kana kuti matitle deeds. Pachiitiko ichi uye pasi pechirongwa chepresidential title deeds program, vaMnangagwa vakatambidza matitle deeds kuvagari vemumisha weEpworth vanoita mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 350. VaMnangagwa vanoti urongwa hwehurumende yavo ndehwekuona kuti mwana weZimbabwe wese ave nepaanoti pamusha pake munyika. Tabata mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso, iro rinorwiravo kuti vanhu varombo vapihwe matitle deeds, vaRejoice Ngwenya.
Zvaitika ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tonorangarira kuti vakange vavimbisa vanhu vekuOpeth gore rakapera musarudzo dzemabyelection kuti vagari vokuEpworth vachapiwa matitle deeds. Saka ndopa vakadzoka vakadzokera kuEpworth vachiti ndauya nematitle deeds asi haasisiri 80,000 semataura andandaita. Pana papa Epworth tichakupai 350 matitle deeds asi pane mamwe 11,200 achiri kubikwa achiri mupoto. Ndozvo vakataura nezuro.
Vangwenya, iyi nyaya munoona ine chokwadi mukati here? Nokuti tiri kungoona kuti panoitwa svarudzo pese pese vaMnangagwa vanotaura nyaya yekupa vanhu magwaro ematitle deeds. Chii chamuri kuona apa?
Chiripo ndechekuti ngatirangirei mukombata anoda kuti sangano rangu nini organization yangu yakagara ichitsvakiridza ichinyatsounzwa kunzwisisa kuti nyaya dzematitle deeds munzvimbo dzakaita sena Epworth nana Solomia nana Hopley dzakamira sei. Tikanyatsoongorora kuti aiwa even though nzvimbo dzacho zhinji dzakapiwa vanhu nemaland barons dzichityora mitemo yakawanda wanda, asi mitemo yacho inogadzirika kuti zvifambirane nezviri paground. Saka maongororo yatakaita ndeyekuti hurumende ine nzvimbo dzakawanda dzinonzi state land uye hurumende ndiyo inogadzirisa mitemo yakanangana nematitle deeds. Saka hazvina kutityisa kuti panyaya yenhiki yeEpworth hurumende pachezvavo Ministry of Justice neDeeds Office nelocal government vakabatana kuti vagadziridze mutemo wacho wakanangana nematitle dzavari kutaura nezvazvo. Saka process yacho ingange iri chokwadi, ndisingazozivi hangu kuti iwo madeeds acho akapiwa nezuro ndiwo here chokwadi, asi semaonero andakaita nemataura andandichiita nevanhu vehurumende nemanzwiro andakaita permanent secretary Virginia Mabhiza achitaura nezuro, aiwa process yacho inenge yakatoita zvakanaka.
Saka muri kugurutsikana nebasa riri kuitwa rakanangana nekupa vanhu magwaro enzvimbo dzavanogara?
Icho ichokwadi. Chakangoti mirei zvisina kunaka ndezvekuti izvi zvinhu izvi vahwandi hazvisi zvepolitics, hazvisi zvinhu zvinotaurwazvo pamarali, nokuti ndozvavati nyange vachamisa kuCCC pamarali avo vaitotaura kuti kana mukati vhotera tichakugadzira matitle deeds. Asi nyaya yematitle deeds haisi nyaya yepolitics, nokuti vanhu vanogara kuSolomia nokuEpworth nekumaruwa vanhu vanobva kumapata vakasiyana, kunyangwe zwa wa mwacho waka tuwa ni mastend zacho nema land barons ezano asi nyayema title leads aishi nyayema tongeru wei nyika inyaye kodzero zevanu varima low income group, low income groups andisi kuti zvataurwa mupolitical rally asi gazi kana zvichitaurwa gazi ngezvatogadziriswa nemabazi ehurumende anofambirana nemitemo inopa magwaro aya.
Iyo hurumende inocherera zvakadini pane zvamunenge muchitaura nekukumbira kuti dene yaitira vanhu vanogara munzvimbo yedzi inokutererai zvakadini?
Unoona kuti vatanonoka wande hatideri kuti tinge tichizorova matundundu asi kana zvinhu zvakutaurwa navakuru vakuru havazoti aiwa zvakabva nokuna nangwenya. Hurumende panyaya yematitle deeds apa paka ndinoona kuti yakanyatsoteerera nokuti kubva 2021 tichitaura neoffice of OPC tikabva kuOPC tikaendeswa kuniki Ministry of Local Government neHousing tichibva ikokoko tikagara matare nemamunicipal housing officers madirectors emahousing office tichibva ikoko vahwandi tikaendeswa kuparliament tikapresenta project yedu yematitle deeds kuvarombo kuparliament kucommittee yekuparliament yakandiye chikukwa kusaipo zvino. Saka apapa ndingatotsimbidza kuti apa hurumende yakatoteera zvakataurwa zvisinei kuti vakazozvipfekisa bhachi rezanupiefu asi hazvina basa nezvizvi isusu tungoti isusu zvatakataura chichemo chedu chokuti vagari venzvimbo idzi vapiwe matitle deeds chakanzwikwa nehurumende.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kumaliso vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti musarudzo dziri kuuya ZANU-PF ichabisa mapato anopikisa mumakanzuro emumaguta vachiti ZANU-PF inoda kuvaka nyika yakanakira zvizvarwa zveZimbabwe. VaChiwenga vanoti vanhu vanozvionera voga kuti mushure memakore makumi maviri nematatu hapana chakaitwa nemakanzuro emapato anopikisa. MuNewsday makare magweta ekuSouth Africa esangano reCenter for Human Rights riri paFaculty of Law at the University of Pretoria rinoti rinotsigira vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vachiti kuwanikwa kwavakaitwa vaine mhosva yekupembedza zvinonzi ndezvemanyepo zvinokanganisa mashandiro evatori venhau uye zvinotyora kodzero dzekutaura munhu akasununguka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7 ndinokukwazisai mose. Ndichitiwo mashoko angu kuna vamunangagwa ngavatiturirewo nhau yeAl Jazeera kuti vanoti kudini nayo semutungamiri wenyika ngavatiudzei. Ndodzoka ndoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvazvakadii timboitawo zuva rimwe chete ratinoratidzira kusafara kwedu nenhau yekuvharirwa kwavaJob Scala. VaJob Scala ngavabudiswe. ZANU-PF inonyepa ichiti haipindire mune zvematongerwo enyika ematongerwo ematare. Inonyepa, inonyepa kana ichitaura mashoko iwayo. Inyaya yekuti ivo varipo pakufikisa vaJob Scala vanotaurirana nevanhu vematare. Vanhu ivava vanotaurirana, vane chekuita nezanupiefu. Vanonyepa zvavanotaura kuti hatinei nezvekumatongerwo ematare. Tokumbirawo kuti vamunangagwa vatitaurire kuti nhau yeAl Jazeera yopera yakaita zvayakaita here. Semutungamiri wenyika ngavatorei matano sekutora kwakaita matano kuna vaJob Scala.
guys, inini panyaya wa jobs kala indani ne mumbono kutika. Daitambo bantu tambo zama kutombo. Batana chaiko chaiko taita demo imwe strong chai chaiyo. Ya, was nawe yate chita demo ndiye kuti vasangoramba chikoti koti mangwana ku koti kusera mangwana ku koti mungwana ngwana ku koti munakango vharirwa mukati njere. Zvabana ne munhu anova kutopika asati atonga asati abato kuti ane mhosva. Gava mutongi kana vachitaura kuti vamutonga vomutudza kuti vari kumutonga ne mhosva ipi. Mama lawyer vosana kuti mhosva ichi mhosva chaiyo chaiyo here munhu yari kunzi yabatwa nayo kana kuti imhosva yekuda kungocreatira munhu. Apa pakuda kuti tipinde musango apa. Pakuda sorry pakuda kuti timbopinda muroad chaimo chaimo timbo demonstrator. Kuti job skala ngabude kana kuti ngatongwe. Tinzo kuti mutongo wako wamira sei kwete kuramba nyoti koti 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 koti. Ya mhosva yari kuti munhu a opposite party araba ku asi kunzwanana nemaitira vari kuita. Kutonga kwavo kwede. Saka voda kumushungurudzira izvo.
Muri site studio 7 tirapo pana padzaima here kuti kochi chakaipa makanzi muri wekupikisa makutopikisa zvese here chi chakaipa pakupihwa kwema MPs ezanpf mamota mota dzekufambisa manga muchida kuti vapihwe ngoro here kana manga makagadzirira ngoro kwavaudzeka kuti aiwa kune ngoro dziri kunoko dzekuti vazofamba nadzo pane chakaipa here tudzei
makadii makadii pa studio 7 haasi tandifadza pampumalanga apo inii ndauya nenyaya imwe yakati siyane wangu ndodzwa vanhu vachichema nenyaya job scala but muonero wangu ndoona sekuti nyaya job scala inoda kutambiwa kwana mu blessing ali deava vekwana vekumurekwa ali vatora muchitunha chavo vachichengeta tuna sekuti ndokuti job scala kwaise kutambigwa nyaya dzake bwoza vakachiti hativiki kana job scala asina kubuda avo vanenge vachiti hatumbudisi kana musina kumuviga saka ndona sekuti ava kana vanga vatora chitunha vakandochengeta uku kukwaigona kuitawo zviri nani kwaigona kutoritika kuri kutongwa munhu wechitongwa kana kuri kudii zvochiitwa pamwe pagona kuva nechenji
ndakupindura iye anonzi Kakanjiwe uyu ari kumiriri anomirira epwef anotaura kuti anzoni makumi mairi mdc isingagona kupa vanhu matitle deeds isingagona kupa chine chii chaanotaura unopiwa title deeds pane mba isina pane munhu akazvigarisa ega akava kachitangwena chake wopiwa title deeds here title deeds andinopiwa kune munhu ari panzvimbo yakakodzera kuti anovaka ipapo zvino ivo kana muchiti ivona purezidendi vako munopa vanhu matitle deeds nzvimbo dzisina kana toireti musina kana suweji musina kana mvura munomwiwa mvura yemumugodhi kuti anzoni zvakakosha sitireki kuti vapanaape vanhu matitle deeds nyika yese ine vanhu vanoda matitle deeds iva sa chakanyokosha kuepweti chii
mangwana kanakana mukoma joma kanemina mukoma blessing sivo mutibvunzire womukuru waorini mukuru wemaporisa wakati kaiuri kuferefeta nyaya yakabudiswa ngeyajazira yegold mafia vakati kai vari kuti vari kuiferefeta nyaya saka hachitarisiri nyaya yachiyamira papi saka taikumbirawo kuti vatiziviso kuti zvamira papi kana tisi kuziwa wakasungwa kana kwaane uri kusungwa pane vese vakabudiswa ngeyajazira hapana kana umwe kana hwane wakasungwa hapana saka taitokumbira kuti vatiziviso kuti vapapi nenyaya iyoyo kuti inyaya itori siriyasi ndohuro wakakuisisa kundokuuraya vana vezimbabwe ndo mhosva dzinofanira dzisungirwe vanhu kwete kusungira vanhu pasina kana mhosva zvese zvavakaita vablessing zvavakaita job scala vakauraya mo blessing apa vakasunga job scala pasina kana mhosva saka indo mhosva hombe yevana vese vezimbabwe kuti kutouraya vana vezimbabwe kwava kuita vanhu vaizanopefu rokubira nyika saka tinokumbirawo kuti mutibvunzire kuti vapapi nekuferefeta nyaya yacho vakangoti vari kuferefeta saka tisikuziva kuti nyaya yacho yaapapi yavasati vasunga here mbavha dziri kuba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Washington, the voice of America, the
Iko zvino tombotarisa zvatiri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica inoyambira zvizvarwa zveAmerica zvisina kukwanisa kubudiswa muSudan nevamwe vavo kuti vagare panzvimbo dzavari kana kuti shelter in place kusvika vaudzwa zvekuita. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wemugovera, chikwata chenyanzvi dzemauto eAmerica zana chakabudisa vashandi vomumuzinda weAmerica nemhuri dzavo kubva muguta reKhartoum muSudan, umo mune hondo inotyisa iri kurwiwa pakati pemauto ari kutungamira nyika nevakaipandukira veRapid Special Forces. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze zvakakonzera hondo iyi.
Chakatangisa hondo iyi ndechekuti vanhu vanogara kunorth vanoteera chitendero chemaMuslim, vanhu vanogara kusouth vanoteera chitendero chechiKristo. Ndokwakavambira hondo iyokoko vanogara kunorth vachida kuti vanhu vanogara kusouth vave maMuslims, vakarambisisa chaizvo. Zvakakonza hondo yakabva kuma1950 ichigoenda kusvika kuma1990. Zvino chakaitika pandechekuti panguva yehondo iyoyo kwakabudo chimwe chikwata chiri kuwest kweSudan, kunonzi kuDarfur. Uyangare mutungamiri weSudan ndokugadzira mauto awaiti maspecial mauto iye zvina akunzi rapid forces wachigwenda kuno wachikunorwa wapanduki wekuDarfur. Kakazopera hondo inonzi South Sudan nasuno, Kangari ngiri mutungamiri weSudan akazopiswa pachigaro. Asi zvaakangaita, akangagadzira mauto mairi kunoti National Army Corps inonzi RSF iyoyo, Rapid Reaction Force. Akanga asingadi kuti kuve neone army ngekuti aitya kuti anozopiswa pachigaro. Saka zvakakonzerwa nayo ngeke mutungamiri akazopiswa uyu. Kubvira nguva iyoyo kwakusina bakugadzikana kwakanaka muSudani, especially pane vanhu macitizens vakazosimuka vachidemonstrata kwemwedzi kwemavhiki akawanda wachizokonzera kuti kuve ne-government of national unity yaibatanidza mauto nevanhu vakanga vasiri mauto. Chakazonetsa manje ndechekuti we-national army newe-rapid reaction force vakanga vasisabvumirane kuti zvino achazova mukuru ndiani, ngekuti pakubvumirana kwanga anzi vanhu werapid reaction force support force vave mumauto. Asi wakaramba, ndo pakazokonzera kurwisana zvekare, ndo pane nyaya iri papapa. Saka ndo pane kurwa ipapo, hatizi kuti zvichasvika kupi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyori wenhau Hopewell Chingono anoti haasi kushora vebato reCitizens Coalition for Change, asi kuvabetseravo nemaonero ake sezvinofanirwa kuitwa navose vanoda kuti bato iri ribudirire. Ukuwo bato reCitizens Coalition for Change richiti bato iri nderavanhu vose. Sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions rinoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukuwanisa varombo magwaro enzvimbo dzavanogara. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Thank you.